Makoshera zvakaita ndeyekuti tichaona kuti dutu remvura iri zvarakaita rakaparadza dzimba uye rakaparadzavo nyangwe zvimbuzi zvaishandiswa navanhu. Saka zviripo ndezvekuti utachiona hwanga huri mutsvina yezvimbuzi iyoyi zvinofanira kunge zvakaeredzwa nemvura. Saka mvura dzaakunwiwa kana vanhu vakasatowana mvura iya ingava yezvibhorani kana kuti yakagara yakaiswa mishonga yokuti ive inomwika zvakanaka. Muchaona kuti utachiona hungatosanganisira nyangwe hwechirwere chekorera kana kuti vana typhoid kana zvimwewo zvinotokwanisa kunge zvitori mumvura iyoyo inenge ichinwiwa navanhu. Nyangwe imwe inotopindawo futi mumvura dzezvibhorani izvozvo nokuti kwakaita mafashamu. Saka zvakakosha kuti vanhu vazive kuti nyangwe zvikuru tokurudzira kuzvichengetedza yatingati personal hygiene yaye kuti vanhu vanogeza maoko avo vachidya chikafu chinenge chakadziswa kana kuti chakabikwa vochidya chichiri kupisa uye kana vachidya michero vodya michero yakasukwa. Asi nyangwe zvakadaro vanhu vanokwanisa kunge vatotora kana mukudya kana mukumwa mvura ine utachiona. Saka kana vakapiwa nhomba iyi kana yatingati vaccine yekorera iyoyo inovabatsira kuti nyangwe zvazvo vakange vawana utachiona huya hwekorera hurege kuzokonzera chirwere ichocho mavari.
Tiri kuona kuti kubhaira uko kwakawirwawo nedambudziko redutu mupengo kana kuti cyclone Idai kwakaitawo dambudziko rechirwere chekorera. Hazvikwanisike here kuti chirwere chinogona kugumazve chaapinda muZimbabwe?
Zvinotova nedambudziko nyangwe kuvanhu vari kudivi rechipinge chimanimani kwakasanganikwa nawo nenyaya yemafashamu iyoyi kuti zvinotokwanisika chose kuti chirwere ichi chigume chava munzvimbo nemunharaunda idzodzo nokuda kwemafambiro avanhu kuti vanenge vachionana nokusangana mukufamba uye kuti inzvimbo yose mudivi reMozambique neZimbabwe nzvimbo iyoyo yakawanika ine dambudziko ramafashamu. Saka mvura idzodzo dzinovhengana chikafu chinokwanisa kutengeseranwa vanhu vachisangana. Saka dambudziko iroro rinokwanisa kutoti chirwere ichocho chiende kumativi ose ebhodha iroro rinosanganisira Mozambique neZimbabwe. Saka zvakakosha zvikuru kuti vanhu vatogamuchira vaccine iyoyo kana nhomba iyoyo kuti vasatatapurirwa chirwere vasachiwana.